Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi vanombomisa kuramwa mabasa zvichitevera musangano wechimbi chimbi wavaita negurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima. Nyaya yematambudziko ari muZimbabwe yotarisirwa kuzeyiwa parutivi pemusangano wevatungamiri wenyika weAfrican Union watanga nhasi kuAddis Ababa kuEthiopia. Mukuru wemauto anonzi ave kuronga kurambidza nhengo dzechiuto kupfeka nhumbi dzebasa kana vari kunze kwenzvimbo dzavanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varairidzi vanga vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo zvemihoro pamwe nekubatsirikana vanoti vambomisa kuramwa mabasa uku mushure mekuvimbiswa nehurumende kuti iri kugadzirisa zvichemo zvavo. Izvo zvinotevera musangano wechimbi chimbi waitwa nevamiriri vevarairidzi vemasangano ose negurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima nhasi masikati. Nezuro masangano aya akaita zvakare musangano negurukota iri asi hapana chimuko chakabuda. Nhengo yerimwe remasangano apinda musangano wanhasi uyu reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaAbiot Moyo vanoti masangano ose awirirana kuti vambopa hurumende mukana wekugadzirisa zvinhu ivo vachimbomisawo kuramwa mabasa uku. VaMoyo vanoti vari kutarisira kusangana zvakare nevamiriri vehurumende ava pakati pesvondo rino. Studio 7 aina kukwanisa kubata muzvinafundo Mavhima kuti tinzwe udivi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Musangano tingati wapera zvakanaka uye pane zvatawirirana nokuti isu pakuti vanhu vambomira strike, tingati pachirungu kasuspenda strike, takatarisira kuti hurumende ichasangana nezvakanga tichivakumbira kuti vaite and vativimbisa musangano wechimbi chimbi pakati pesvondo ipo panapa kuitira kusangana nezvichemo zvedu.
Zvii zvamungati mavimbiswa nehurumende zvaita kuti mumbomisa kuramwa mabasa?
Hurumende yavimbisa zvinhu zvakafanana nekuti hapazova nekumbunyikidzwa kuchaitwa vadzidzisi vanga vari pakuramwa mabasa, uyezve kuti vadzidzisi vedu vachapiwa zuva rimwe rokufamba kudzokera kunzvimbo kwavo, so that musi weTuesday sarinenge richitanga. Uye tikavimbiswawo zvinhu zvakafanana nekuti vari kutarisa nyaya dzemaallowances dzevadzidzisi vakasiyana-siyana, zvinzvimbo zvavanenge vainazvo pamabasa uye mabasa avanenge vachiita kuti panoonekwawo kuti pane zvinenge zvichida kubhadharwa uye kuratidzawo kukoshesa zvavanenge vachiita nezvichemo zvimwe zvatagara tiinazvo zvikurusa nenyaya dzemasalaries. Ndo zvinhu zvatiri kuchema nazvo.
Kune vamwe vangaona danho ramatora iri rekumbomisa kuramwa mabasa musati maona chiri kuimbiswa nehurumende sekunge makundikana muhondo yenyu, munoti
ehe, kuona kunosiyana, asi chandanga ndichida kuti chinyatsoonekwa nemunhu angava nepfungwa idzodzo. Isu hatina kuti taregera, tingati kususpenda kunoreva kumbomisa muchiita hurukuro, zvichireva kuti izvo kana mamisa muchiita hurukuro zvamakatarisira zvikasaitika, hondo yotanga. Ndinofunga tinoziziva kwese kwese kuti vanhu vanombosuspenda zvinenge zvichiitika achivozosimudzira kana vaona kuti rimwe dii harina kuzadzikisa zvivimbiso zvaro.
Tiri kunzwawo kuti muzvikoro varayiridzi vanga vakushungurudzwawo nevamwe vanenge vakapfeka nhumbi dzechiuto nevemisangano yemapato ezvematongerwo enyika. Zvanga zvasvika padanho rakadii?
Minista vazvitaurawo pakupedzisira vachikumbira nyika yese mastakeholders akasiyana-siyana kuti vadzidzisi vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo pasava nokupindira kwevanhu vasinei nezvedzidzo. Saka takatarisira kuti chii izvozvo ndo zvichaitika, nokuti kukumbira kwavo vakuita kuvanhu vese, even kusvikira papointi yekukumbira vetransport, makombi, mabhasi, kuti kana zvinge zvaitika kuti zveshuwa mudzidzisi ari kudzokera uyu haatorina, kana zvigoneka ngavadzikisewo mutengo wokufamba, kana panokotokwanisika kutorega mudzidzisi achienda kubasa. Vaita chikumbiro ichocho kumunhu wese.
Vanga vari nhengo yesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaBiot Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Musangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica weAfrican Union wechimakumi matatu nembiri watanga nhasi muguta guru reEthiopia reAddis Ababa. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame avanga varisa chigaro vachisvitsa chigaro chesangano iri kumutungamiri weEgypt vaFatah al-Sisi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuwo kumusangano uyu uko kunotarisirwa kuti nyaya yematambudziko ari muZimbabwe ichakurukurwa nezvazvo sezvo iri kunzi iri pane zvichakurukurwa. Nezuro vatungamiri venyika dziri musangano reSADC vakasanganawo parutivi pemusangano uyu apo vaMnangagwa vakapira vatungamiri vesangano reSADC mamiriro akaita zvino muZimbabwe. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDiwa Mavhinga vanoti zvaive zvakanaka kuti masangano eSADC neAfrican Union ashevedzewo vanhu vakaita semutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pamwe nevemasangano akazvimirira kuti vanzwewo mamiriro akaita zvinhu kubva kumapoka ose, kwete kungonzwa divi rehurumende chete. Ngatinzwei hurukuro yataita
kuti vatungamiri veAfrican Union nevesadhaki vari kuAddis vazeye nekuongorora kuti chiko chiri kumboitika kuZimbabwe, mirijonga iriko, kushayikwa kwemitemo. Asi ngatirangarirei kuti pakatanga mirijonga kana ivo vaMnangagwa chaivo mukuru wenyika vanga vasiri munyika. Saka zvinokosha kuti kudaidzwe vatungamiri vakasiyana-siyana vataure zviri kuitika, kwete kungoteerera shoko ravaMnangagwa chete. Nekudaro ndinokurudzira vatungamiri veAfrican Union neSADC kuti vataurewo navachamisa nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa, vataurewo nevatungamiri vemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu kuti vanzwisise chokwadi chaine chitambudziko remuZimbabwe. Nderekuti iko zvino zvinoendeka upinhu kuti chokwadi ndechipi, nekuti hurumende inenge ichipomera pasina umbowo kuti zviri kuitika izvi zviri kubva kumasangano anopikisa. Asi tinoda kuti tiwane chokwadi zvatiwa nemapoka ese nevatungamiri vakasiyana-siyana vachitaura vachipa umbowo, uyezve ivo veAfrican Union neSADC ngavatumire nhume dzavo dzinoenda kuZimbabwe dzonosvika dzoongorora, dzofamba, dzotaura nevakakuvara, vakapodwa hama dzachona, vachinzwisisa kuti chii chaizvo chakamboitika. Ndokutambudziko rekuvaparidzere kupedziswa.
Tinonzwawo kuti veSADC vakaitawo musangano parutivi pemusangano weAfrican Union iwoyo neZuro. Munofunga kuti imi pavakakurukura nyaya yeZimbabwe pangadai here pakabuda pfungwa dzamuri kutaura idzi kuti vanodawo kunzwa kune maya mativi?
Hongu ndo zvikuru zvaifanira kubuda kana vakamira pachokwadi, nekuti kana vakangoita misangano yekunzwa zvekubatana kumeso, hapana chinobuda chinobatika chingabatsira mhuri yeZimbabwe. Chinondokosha chaicite ndechekuti kana vachirevesa vatungamiri veSADC ngavataure kuti tinoda kunzwa mativi ese enyaya, voita mutengi gava maenzanise.
Tinonzwa kuti South Africa ndo inenge yakutorawo husachigaro kubva gore rinouya muna 2020. Zvii zvingatarisirwawo kuti South Africa ingaita pamatambudziko emuZimbabwe?
South Africa ngairege kukanganwa kuti matambudziko ekuZimbabwe mazhinji acho anozopera apa mukova weSouth Africa. Kureva kuti vazhinji vanenge vachitiza moto weZimbabwe vanonopunyuka vachienda kuSouth Africa. Saka South Africa inofanira kuti igadzirise chaizvo zviri kuZimbabwe kuti igone kuwana zororo. Isaramba ine dambudziko revanhu vakawandisa zvuru nezvuru vanenge vachitsvaka upoteri vachida kubatsirwa nenyika yeSouth Africa. Saka chiri nyore chatinoda kuchizivisa vaRamaphosa nevatungamiri vavo ive nguva nyaya yekuti kupedza dambudziko riri muSouth Africa revana veZimbabwe kugadzirisa kumusha kuZimbabwe kuti vanhu vagone kusununguka kuti aiwa tafari kana taziva kuti tikadzokera kumusha hatinopori tinenge takasununguka tinondogara zvakanaka uye zvakakosha izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Vakuru vemauto vanonzi vari kushushikana zvikuru nekushandiswa kunonzi kuri kuitwa mbatya dzechiuto mukuparwa kwedzimhosva dzinosanganisira kuba, kucherwa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo nedzimwe mhosva dzakasiyana-siyana. Tsamba inonzi yakanyorwa nemukuru wemauto ichiendeswa kumapazi ose emuchiuto inoti pave kutorwa matanho anosanganisira ekuti hapana mbatya dzechiuto dzichapfekwa nemusoja ari kunze kwekamba kana nzvimbo yaanoshandira, uyewo kuti mauto achabvumidzwa kunge akapfeka yunifomu paanenge achienda kana kubva kubasa. Tsamba iyi inotiwo mauto anofanirwa kupfeka nhumbi dzavo dzekumba kana vangopedza basa ravo. Studio 7 yaedza kubata mutauriro wemauto Kenel Overson Mugwisi pamusoro penyaya iyi, asi vati vanga vasati vanzwa nezvazvo vakavimbisa kuti tivabate mangwana. Mukuzeya nezvazvo, tabata munyora anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC vaJaus Mutsekwa kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Zvatiri kuona zviri kuita vatungamiriri vemauto vari kutishamisa nekutishatirisa isisi vanhu vemuZimbabwe. Vanotora zvatinoti pachirungu kuita fanika vari kuita hide behind a finger. Vakutaura kuti mauto hafaniri kuenda vakapfeka nhumbi dzavo kudzimba. Chekutanga, kana vari sensiye pane chokwadi nazvo ndechekuti mauto hatimbofaniri kunga ari kugara musiri mucantonment area. Zvino mauto emazuva ano yatiri kuona aya anonzi vakomana wekuseri vanoroja mumavoice kaya, vanoroja mumacottage, kuti kupfeka yunifomu kunobatsirei nekuti vanhu vanozivikana kuti ndivanani, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti hazvisirizvo zvinotaurwa nevatungamiri vemauto kuti vanhu vari kupfeka nhumbi dzechiuto vanhu vanenge vatora nhumbi idzodzo zvisina mwere kana zvisina mvumo. Kunyepa, nekuti chatinoziva ndechekuti chinhu chese chinoitwa account for muami. Hakuna nhumbi inongonzi yashaika muchisoja kana mumauto, hazviiti, nekuti zvinhu zvese zvine mabhuku azvo azvinonyorwa kuti une nhumbi ngani, dzasarangani, kana yatotsemuka yasakara kuti utotore imwe unofanira kunga utouya neyekudhara yacho yatsemuka kuti vanhu vaone kuti zvechokwadi nhumbi iyi yatsemuka yoenda kunopiswa. Saka there are no chances yekuti munhu asina mvumo anopfeka nhumbi dzechiuto unless kana atenga muchitoro dzimwewo dziyadziya dzaako mazuva ano. Asi dzechiuto dzine mufambiro wadzo wadzinoita, it is impossible.
Asi danho irori toti raabudirira, munoona here richibatsira?
Hazvibatsirika, nekuti chekutanga ndechekuti nhumbi dzavanenge vakapfeka mucontonment area iwo mauto iwayo dzinoda kugezwa, dzinoda kuitwa dry cleaning, dzinoda kuitwa zvese. Tinoziziva kuti vanofanira kuzvitora kuenda kunopa madzimai avo kana ivo pachavo kuendesa kulaundry pachavo. Saka hapana mutemo waungaise wekuti nhumbi dzechiuto hadzibudi mucontonment area for as long as mauto acho asiri kuakomodhetwa mucontonment area, nhumbidzo dzinotobuda outside the contonment area.
Vanga vari munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muMDC vaJaus Mutsekwa vari parunare kwaMutare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yakatarisana nezuva rekupedzisira remusi wechishanu rekuti pawanikwe mari yekuvaka mudhuri kumugano weMexico iri kudiwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Kukundikana kwazvo mamwe mapazi ehurumende ovharwa zvakare. Izvo zvinotevera kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende emuAmerica kwemazuva makumi matatu nemashanu. Zviuru zvevanhu zvafora nhasi muguta guru reSpain reMadrid zvichitevera kurudziro yakaitwa nemamwe mapato ari kupikisa hurukuro dzehurumende neCatalonia. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Chirongwa ichi ndinokupai svondo rega rega ndiri kuno kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura nanyanduri wechidiki Victor Zivanai ari kunyora nekutsikisa mabhuku ari kuZimbabwe. Mukoma Victor, ndokuchingamidzai kuchirongwa. Vanhu vanoda kunzwisisa nzwisisa zvakawanda kuti iye wamuri kuti nyanduri uyu ari mudiki kudai zvakabva nekupi. Zvinombofamba sei? Ndiani anonzi Victor Zivanayo?
Victor Zivanayo ndinyanduri anonyora mabhuku eShona. Zvikuru sei anonyora nhetembo pamwe nekupikisa ngano nyoro. Victor Zivanayo akatanga kunyora 2011 pachinzvimbo High School. Naizvozvo tarinda rake noramba chienderera mberi achisangana navamwe vadzidzi vemabhuku vakaita sana Oscar Gwiri. Izvozvi nyanduri Zivanayo vanodzidza paUniversity of Zimbabwe vachiitira tourism and hospitality management.
Saka munowana kupi nguva yekunyora mabhuku uku muchida kumbonorova futi zvechikoro uku muchida kumbotsvaga futi masenzi Zimbabwe yakaoma kai?
Kunyora chipo chinobva kuna Nyadenga musiki ndianenge akatipa chipo uye chido ndozvinoramba zvichiti kusha kuti tirambe tichiramberi uye tarenda ratinenge takapiwa namusiki iri kuti tirambe tichirishandisa kuti zvinyoro zvatinotsikisa zvive zvipi uye vechikuru.
Panhetembo dzenyu dzakatsikiswa yamunoti iyi ndiyo yakandibaya pamwoyo ndeipi?
Yakandibaya pamwoyo ibhachi remunyori.
Inotaura nezveiyi? Imboti rova ikanenzwisa yebhachi remunyori.
Bhachi remunyori ratsaruka, rasharuka, rambuuka, ava marengenya bhurukwa rebenzi, imbwa chaiyo tosema kurifunidza, neomwe chaidzo harina, dziripo dzezita chete makonzo akadziita chirariro, ruvara rwatiza kare kare, ranzwa nekupfekwa iro harichada.
Aya, inga pakaipa, vari kuitambira sei muindastiri umu?
Vanhu rezvino netembo tinotarisa kuti vechidiki vari kukura mazuva ano vanzwisise kuti ndori chii chaizvo chaizvo zvenenge zvotinete nekuti vanhu vapindwa nechizvino zvino zvikuru seiwo mafirimu nenziyo kuti vanhu vazogara pasi vachitengawo mabhuku enhetembo vachiverenga zvave kuwanika apo neapo saka zvinodzosera kumashure mabasa evanyori.
Matambudziko amunosangana nawo semunyori wechidiki ndeapi?
Matambudziko ndeekuti vechidiki mazwi edu haasi kubuda kunze. Zvikuru sei tikatarisa tine bhuku ratakanyora rinonzi Kwaisa Vakuda Kwangu Ndichikumana Teu Mumuti Wazuka. Bhuku iri huchi chaihwo chaihwo hunotapira hombo dzedu dzakawa. Saka tinenge tichidawo rubatsiro rwekuti tikwanise kumaketa mabhuku edu aya asvikoiko kuzimuseto achimatambira vari zhinji vachiverenga because ane dzidziso inosvika kuvanhu.
Mukoma Victor, kune mumwe mukomana nemusikana vechidiki vari kunze uko vanokuteererai nekuverenga zvamunonyora voyemura vachiti kana ndakura ndinoda kuzoita samukoma Victor, mungavapewo mashoko ekuvakurudzira ekuti kudii?
Ndinokuti rambai muchitidzigira nokuti rume rimwe harikombe churu. Iko kumutibatsira kwamunenge muchiita nerutsigiro rwamunenge muchitipa zvinotisimudzira kuti tirambe tichibikira vanhu zvinyorwa zvinozipa. Aiwa, ndinoti mashoko ayo ndinoti ndatenda.
Ndinokutendai zvikuru nekunge mapinda muchirongwa chedu chanhasi muchigoverana nemhuri yeZimbabwe. Vanodawo kutenga zvamunonyora nevangadewo kubatsirwa nemi vanokubata ipapi?
Vanokwanisa kundibata panhamba dzangu dzinoti 0734885508.
Aiwa, ndinokutendai mukoma Victor nenguva yamati pamhuri yeZimbabwe. Manga makateerera kuna mukoma Victor Zivanai Ndinyanduri, munyori wenhetembo wemabhuku echishona ari kuita zvidzidzo zvake paUniversity of Zimbabwe. Vanoda kutsigirwa, vanoda kusimudzirwa.
Aiwa, ndinotenda mukoma Ivan.
Ndatenda zvikuru. Vadiwa vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya. Kwanhasi togumira pano, anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Evans. Iye zvino toenda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero. Muhurukuro yaita namufundisi Gladman Kapfumvute vekereke United Methodist Church vari muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuenderera mberi tichikurukura naReverend Gladman Kapfumvute veUnited Methodist Church muno Maryland, avo vatakumbira kuti vaudze vateereri kuti zvavanonyanya kusangana nazvo zvinonetsa vatendi ndezvipi uye kuti vanoedza kuzvigadzirisa sei.
Mazita vahwande, zvinhu zvinonetsa vatendi zvinowanikwa kwese kwese mupasi rese. Ndo zvinongada kutanga kusimudza, zvinonetsa kwese kwese, hapana kwaunoenda mupasi rese zvisinganetsi vatendi nevanhu vese. Chekutanga ndechichi, kushaya kudya, kushaya pekugara, kushaya zvipfeko, kushaya chekufambisa, kushaya fundo, kushaya mari, kurwara kana kurwarirwa nekufirwa. Zvinhu izvi zvinonetsa vatendi. Hazvisi izvo zvega zvinonetsa vatendi, zvakawandisa. Saka ndine mazwi anobva musoko raMwari muBhebhura andino dakumira pari ndichiedza kupindura mubvunzo wekuti mubvunzo iwoyo uyu mazwi aya anooneka kuna kune vhangeri raMateo chitsauko chegumi neimwe kubva pavhesi yemakumi mairi nesere. Ndingati ndiyo vhesi yega inoda kuti ndiishandise. Inoti izvo, uyai kuneni imi makaneta munoremerwa, ndichakupai zororo. NdiJesu akataura aya mazwi. Saka ndichiteerera vatendi pavanouya nezvinhu izvi zvinowanetsa, ndinomira ipapo pamazwi aJesu kuti tika taenda kuna Jesu tinobatsirwa mune chipi nachipi chinonetsa muupenyu hwavo. Kubatanidzwa nezvese zvandataura izvi, ndo zvinowanzotaura vatendi, zvinowanetsa.
Kana mutendi achiuya kwamuri achitaura nenyaya yokufirwa kana kuti kushayiwa pokugara kana kurwarirwa, kushaya zvokudya zvamataura izvi, chamunomusimbisa nacho chii uye munomuudza kuti afambise zvinhu nenzira ipi?
Chandinomusimbisa sekuti mutendi uyu, ndinomusimbisa pamazi amambo Jesu kuti hazvina mhosva kuti uremerwa nenyi. Ndinotondera kune murume nemukadzi akauya kwandiri, murume ari kurwara nekenza. Ndakaita masessions anokwana kuita 4 ndichisongana navo, each session ine 1 hour, tichiedza kubatsira kuti nekuti kurwara kugukwa kwakuda kutoparadza kuroorana kwavo. Kuroorana kwavo kwava kwatosvika pekuti kutopera nekuti murume arwara. Murume wanga asikachagoni kuita zvaanotarisirwa mumba nekuti uri kurwara. Saka ndinobatsira nemazwi anobva muBhebhura, ndinobatsirazve nemazwi ekuvakurudzira kuti kana zvichireva kuti vaende kobatsirwa ndiana chiremba, ndinovakurudzira kuti vaite saizvozvo.
Mashoko enyu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe.
Ndingati inini vhesi yekutaura nevanhu veZimbabwe, ndichitenda mune basa rakanaka rekuitwa nevafundisi vari kuZimbabwe. Ivhesi rinotaurwa ndiJesu paari kuti ndakauya kuti ndipe vanhu upenyu hwakazara. John chapter 10 verse 10b. Zimbabwe iri kuda upenyu hwakazara. Saka ndinoda chaizvo chaizvo kuti tiwavarire kuti vanhu vedu muZimbabwe vave neupenyu hwakazara. Dai kuri kuhutsanangura ndingati kuva nemabasa, kuva nedzidzo, kuva nedzimba, kuva nezvese zvavanoda, kuva nezvipatara zvevanoenda korapwa vachirapwa zvakanaka. Ihwohwo upenyu hwakazara ihwohwo ndohwo tinoda kuvavarira kuZimbabwe. Saka nekutaurai kupuwo regai ndinamate ndichitini, Mwari tinokutendai zvikuru nenyika yeZimbabwe, nyika yakanakisisa zvikuru yamakatipa pakati penyika dzese dziri mupasi. Ndichimutenda zvikuru nevatungamiriri venyika yedu nebasa remakaisa pamapfudzi avo rekutungamirira vanhu. Mwari vakomborerei, vapei ruzivo kuti vatungamirire vanhu kupundutso, kuupenyu hwakazara uhwo mukororo wenyu Jesu Kristu akauya kuhutipa mupasi rinei. Tinokukudzai, tinokupai mbiri muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen.
Aiwa, nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Gladman Kapfumvute veUnited Methodist Church muno muMaryland. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinotarisira kuti muchava nesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka. Kambo katinoshandisa pano chino chirongwa kanonzi Jesu isimba kanobva kuchikwata Christ Like Choir. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Varayiridzi vanovimbisa kumbomisa kuramwa mabasa zvichitevera musangano wechimbi chimbi vavaita negurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima. Nyaya yematambudziko ari muZimbabwe inotarisirwa kuti iri kuzeyiwa parutivi pemusangano wevatungamiri wenyika weAfrican Union uyo watanga nhasi kuAddis Ababa kuEthiopia. Mukuru wemauto anonzi ave kuronga kurambidza nhengo dzechiuto kupfeka nhumbi dzebasa kana vari kunze kwenzvimbo dzavanoshandira. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.